Vachitaura ne Studio 7 pamuganu we Zimbabwe nebotswana we Ramakgobana Border Post, Muzore Print Musonza vanoti vachatanga vafunga kaviri kuti vaende kubotswana kunotsvaga mafuro manyoro.
Hai, gore ra 2019 handiona hangu nchidzoka. Kunoku hazvakaoma. Kana ndakudzoka hangu nenge ndakudzoka ndine madays ndichitora 30 days hangu nchidzokera ku ndichishanda kana kupera ndipure ndende kuZimbabwe nekuti hai tinosangana nezvinorwadza kunoku.
Nokuda kwenzara iyo yapfunya chisero muZimbabwe, zvimwe zvizvarwa zvenyika zvinoenda kunopotera kubotswana neSouth Africa uko zvinorarama nekungoita chamuka inyama. Rumwe ruzhinji rwevana veZimbabwe mubotswana runorarama nekuita wakitsi negonzo nemapurisa enyika iyi sezvo zvisiri nyore kuwana mvumo yekugara nekushanda zviri pamutemo. Mutauriri wemapurisa emubotswana havadi pekumutube vatenda kuti vanoomesera vanoshanda mubotswana zvisiri pamutemo sezvinotaurwa nemitemo yenyika yavo, asi varamba nyaya yekuti vanovaonesa ndondo pamuzinda unochengeterwa avo vanenge vakamirira kudzoserwa kumusha weFrancistown Center for Illegal Immigrants. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinobva kumasvingo amai Memory Musengane Gavi vaudza Studio 7 kuti vanonyimwa chikafu senzira yekuvapfidzisa kuti vakapindirei munyika iyi vasina magwaro.
Kana tavata papa tinototambudzika zvinorwadza nekuti kana unotopiwa kumbezi 1 une mwana kusina chikafu kana uri mukati ukangotida weti kuda kuita weti havavhuri dhoo nzara mvura kusina kana chinhu mukati apapa tinonetseka zvisingaiti.
Vachitsinira mashoko aamai Musengane Gavi, chimwewo chizvarwa cheZimbabwe amai Martha Masuku vanoti vakapotsa vafirwa nemwana nokuda kwoutachiwana hwaainge abatira ari muusungwa umo musina kushambidzika.
Kana uchitaura navo kuti ezvinonhisiro ndakutaura mwana ari kurwara, kana mbonyora kuti mwana ari kurwara, vanongokutora kunge munhu usina kukwana. Vanozoti papa vatofunga ivo vanozouya kuzokucheka.
Asi sezvo ateya mariwa murutsva asingachacho kusvipa mhapa, vatendai muchaura yavanoti nzara iri kumusha inokuda kwokushayikwa kwemabasa inopa kuti vangozvipira kuti vaende kuBotswana.
Haa, kuti tiregere kuuya hazvingaiti kuti tiregere kuuya, nokuti tikagara futi uko nevana vacho vanenge vachida kuenda kuchikoro vanenge vachida mari dzemafizi. Saka at least tikadzokawo tikashandawo tichitumirawo mari kumusha zvingatiitira zvakanaka. Tinenge tichizoona nesituation yacho kuti zvinenge zvakamira sei. Kana situation ichinge iri naniwo tinogarawo kumusha, asi kana zvakaoma seizvozvizvi zvinototiforceredza futi kuti tidzoke futi kuti tizotsvaga zvokuita kuno.
Vapfumani Tekere nyanzvi munyaya dzezvemutemo uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaudza Studio 7 kuti Botswana haisi kutevedzera urongwa hwakabvumirana nenyika dzepasi rose mukuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu.
Ya, vakabatwa zvakanaka 100%. Tinotozviona, ndiri mawitness azvo. Havabata vanhu zvakanaka, vanotiita kunge nhapwa, kunge tisina kwatinobva samusasa.
Vatekere vaenderera mberi vachiti zvizvarwa zveZimbabwe zvingakwidza nhuna dzazvo kumasangano akafanana neAmnesty International kana United Nations Human Rights Council.
Ndingadvise vamwe vangu vekumusha maZimbabweans kuti dai vakwanisa kuudza mabazi akafana nezveAmnesty Human Rights Organization and some stuff so that shoko risvike. Mabatiro anoitwa vanhu maprisini mustokis especially nemaforeign government.
Ndakamirira Studio 7 muFrancistown muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.